bumbiro redu rinotaura iro kuti munhu wese weZimbabwe anenge apfuura makore 18 ane kodzero yekuvhota. Haritauri iro kuti munhu ari kubve kwenyika haapfuurwe kuvhota. Saka vanhu vakudhayasipora vaya vane mvumo yechivhota. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti tinofanira kuwana court case inobva kudhayasipora yekuti kodzero iyoyo inge ichigadziriswa zvakanaka. Vana veZimbabwe vari kudhayasipora vakwanise kuvhota. Bumbiro redu rinobvumira kuti vanhu vari kudhayasipora vavhote.
Saka imi semapato ezvematongerwo enyika ari kupikisawo hurumende, hapana here zvamunokwanisa kuita muri munyika pane kumirira vari kunze kwenyika?
Tiri kushanda nevari kunze kwenyika ikoko. Tine vamwe vakomana vati kushanda navo vari kuEngland, vamwe vari kuAustralia, kuti tibatane kuti tipurise dhayasipora vhoti iyoyo, nekuti tinofanira kunge tiripo mafasiriti ekuti vakwanise kuvhota. Iko zvino vanhu vekuMozambique vanogara muZimbabwe vanotovhotera munomu. Saka tina kuti zviitikewo muZimbabwe izvo. Saka tine basa ratiri kuita through organization yenera nepati yedu zvakare.
Tinoona kuti hurumende iri mushishi yekuedza kuyananisa mitemo kana kualaina. Munoona here vachikasika kuita izvi zvokuti sarudzo dza2018 dzingabata vanhu zvagadziriswa?
Chihurumende ichi chinofanira kutoita zvokufosiwa, nokuti chega kuti chingoita hachiti because vanojaira zvekubira sarudzo. Saka tinofanira kunge tichibatana pamwe chete semapato anopikisa kuitira kuti tikwanise kufosa hurumende iyi kuti iite maelectoral reform. Ndokusaka taka tichiita mademonstrations ekunera akabhaniwa aya. Tinenge tichirwisa nyaya yacho mukoti mangwana. Tinowimba kuti tinohwina nyaya iyoyo.
Mazuva mashoma apfuura takaonawo Professor Jonathan Moyo vebato rezano PF vachitaurawo mashoko ekuti hakuna hurumende ingawandudza mutemo kuti izviburitse mukutonga. Munoti?
Kutaura kwaJonathan ikoko, it's not up to ZANU-PF. Isu tiri kuti vachida vasingadi pachagadziriswa mutemo wesarudzo munyika muno.